wangu mkoma wangu yero shoko kandinzwi akunyevri na shamwa.